Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri chivabvu 8/2018. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reNational Assembly rozeya kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena. Mapato ezvematongerwo enyika nhasi aratidza kusafara nenguva shoma yakatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muGatar uko vanga vachishanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare reNational Assembly liri kuzeya mitemo yesarudzo weElectoral Amendment Bill uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena dzisina mhirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bhiri iri rakanangana nekuvandudza mitemo yesarudzo kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Zvimwe zviri kudiwa nemapato anopikisa kuti mapato aya avewo nechekuita pamwe nekuongorora kudhindwa kwemagwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers. Mapato aya anodawo kuti mutemo wesarudzo usungire mapato kuti ape mukana wakaenzana kuvanhukadzi nevanhurume pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa musarudzo. Chibvumirano chemapato chekuita sarudzo dzakachena, icho chapinzwa mumutemo wesarudzo, chinorambidza nyaya dzemhirizhonga uye chinosungira kuti vemapato vemasangano anoshanda akazvimirira vanokwikwidza musarudzo vapana nemukana pamwe nekuregawo vamwe vachitaura pfungwa dzavo pamwe nekupinda mumisangano pamadiro. Chibvumirano ichi chinosungirawo kuti vanhu vapiwe mukana wekuzvishambadza uye chinoti vaye vachazenge vachibvisa kana kubvarura zvinyorwa zvevamwe kana kuti maposters varangwe nemutemo. Chibvumirano ichi chinorambidzawo kutenga vavhoti kana kuchichidzira vanhu kuti vavhotere bato rinenge richida munhu. Chinorambidzawo vemapato kuti vataure zvinenge zvabuda musarudzo zvisati zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vati danho rokuisa chibvumirano chemapato mumutemo wesarudzo chakanaka chose. VaMaduku vati sezvo wave mutemo vanenge vautyora vacharangwa.
Zvandiri kuona pano zvekuti chibvumirano ichi sezvo chaiswa pamutemo nekuchiri kushanda chichitarisa Electoral Act, zvinhu zvakukwanisa kuti kana vanhu vachinge vakanganisa mitemo sekunyorwa kwayakaita vakukwanisa kusungwa. Zvandinoona sekuti ndo zvinhu zvanga zvagara zviri dambudziko ratanga tinaro rekuti zvinhu zvaingoitwa zvichingoita kuwirirana asi pasina mutemo unosungirira kuti zvaitwa izvi zvishande.
Vati kana mutemo mutsva wesarudzo ukatevedzwa, nyika inogona kuita sarudzo dzakachena.
Nguva ita kusvika pasarudzo kuti macampaigns, kuisa maposters, zvese zvekuti vanhu vaite madiscussions, mafree debates, zvinenge zvakuenderera mberi mune zvakanaka. Nekuti kana munhu akaziva kuti ndikakanganisira umwe ndikatora right yevamwe vanhu kuti vanzwikewo kana kuti meseji yavo inzwisike semapolisi avanenge vataura kuti vachaitira vanhu, zvinenge zvichisungisa, ndiona zvichibudirira.
Chibvumirano ichi chinosungirawo mapato ezvematongerwo enyika kurega vatapi venhau vachipinda misangano yavo yezvekutsvaga rutsigiro pamwe nekuvachengetedza. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vati vanofara nenyaya yekuti vatapi venhau vachengetedzwe pavanenge vachiita basa ravo.
Tinotaura isu kuti kana vachinge vatora danho rekuti pange pachiiswa zviga zvinotaura kuti vemabato ezvematongerwo enyika varemekedze vatore nhau nekwavanoshandira uyezve kuti vachengetedzwe nguva yemaelections nekupfurikidza kwavo, zvinhu zvatinotambira. Kasi nhunha yedu inoenda pakuti kana vazvinyora kudaro ngavachitaurawo shamu dzavanopa kunera nezvematongerwo enyika kana vagura mirawo.
Dare richiri kuziya bhiri iri uye rinotarisirwa kuripasisa chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mapato ezvematongerwo enyika nhasi aratidza kusafara kukomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nenguva shoma yakatarwa nekomisheni iyi kuti veruzhinji vakwanise kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti. Mapato aya aratidzawo kusafara nokusabuda pachena kuri kuitwa nekomisheni iyi pakutenga kwaikuita bepa richashandiswa pakuvhota musarudzo dzegore rino. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano waitwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, vamiriri vemapato aya varatidza kushushikana zvikuru nemazuva gumi nerimwe chete akatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kana kuti kwete. Munyori mukuru muMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vati veruzhinji vanofanira kupiwa nguva yakakodzera kuti vatarise mazita avo mugwaro revavhoti idzva riri kugadzirwa neZEC.
Mazuva yamashoma-shoma zvikuru nokuti vamwe vanhu havasi muno muZimbabwe, vamwe vanhu vakaregister kune nzvimbo dzavasingagari. Saka mazita aya mazuva aya mashoma-shoma chaizvo. Uyezve isu tiri kuti kune ZEC tiri kuda kuti voters roll racho riitwe audited nemaauditors akatrenewa. Tiri kuda zvakare kuti ZEC itibvumire kuongorora pari kudhindirwa mapepa ekuvhota tesa maballot papers. Pari zvino hatisati tapiwa mapepa iyo, hatisati tapiwa mvumo iyoyo, ZEC rongotsika-tsika. Asi tiri kuona kuti ZEC zvairi kuita iri kumbunyikidza kodzero dzevanhu nekuti mazuva 11 chete haakwane kuita basa iroro.
Izvi zvatsinhirwawo nemunyori anoona nezvemitemo muZANU PF vaPaul Mangwana.
Tinofara neripoti yatapuwa negadziro iri kuitwa neZEC. Vari kutiudza kuti vari kuidza kumhanyisana nenguva, asi zvese zvinoratidza kuti zvichafamba nezvakanaka. Nguva ishoma, asi vapatsananguro yekuti nezvikonzero zvekuti vakanonoka kumboendeswa kumakotsi kwavaiita kwakadya nguva. Saka mazuva avatipa mashoma, asi tichaedza kushanda naiwa.
Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati komisheni yavo yanga ichida chaizvo kuti ipe veruzhinji nguva yakakwana yekutarisa mazita avo mugwaro revavhoti iri, asi vakatorerwa nguva yakawanda nenyaya dzanga dziri mumatare uko kwavakaendeswa nemakambani akanga anzi aone nezvekutengwa kwemapepa anoshandiswa kuvhota. Vati nguva yasara yave shoma kuti sarudzo dziitwe dzavati dzinofanira kuitwa pachitevedzerwa mutemo.
Parliament ndokunogadzirwa mutemo. Mutemo haumbogadzirwi neZEC zvachose. Imi ndimunosungirwa kuenda kuParliament monokakavadza namuriko mogadzira mutemo inoona kuti kodzero dzenyu dzinenge dzichisumudzirwa nenzira dzamunoda. Isu veZEC tinotora mutemo yabva kwamuri kuParliament toiita administer nokuti tinotarisa kuti mutemo yagadzirwa muParliament ndozvido zvenyu imi munenge makamiririra vanhu muParliament. Saka isu mutemo yatinosenzesa takasununguka zvakanyanya kuisenzesa nekuti yakabva kwamuri kuParliament.
Vamonzora varatidzawo kushushikana nekusabuda pachena kwavanoti kuri kuitwa neZEC panyaya dzekutengwa kuri kuitwa bepa richashandiswa pakuvhota.
chinhu chikuru kuru ndechekuti tinoda kuongorora panodhindirwa mapepa ekuvhotesa. Tinoda kuongorora zvakare kuti pepa iroro rinenge rakagadzirwa nani uyezve rakamira sei. Nokuti kune mamwe mapepa ekuti ukanyora chimwe chinhu ipapo chinobva choenda pamwe. Ndozvada kuti zvibviswe izvozvo. Asi tiri kuona kuti zeki iko zvinezvi yatova nebhinda oko rekuti maballot papers anodhindirwa kunze. Havasati vatudza kuti kambani yacho vaisarudza sei. Vataura vachiti kwakaitwa inonzi closed tender. Closed tender ndeyekuti munhu ari kuda kuada kusupply wacho anongozikanwa nezeki chete, vamwe vanhu vasingazive. Tinoda kuti zvinhu zvese zvinyatsobuda pachena. Tiri kuona kuti zeki yakuda kuita chitsotsi chayajaira kungoramba ichingoitira mapolitical parties. Saka tinonzwa kusafara zvikuru.
Vamwe vanga vari pamusangano uyu vatiwo gwaro revavhoti rinofanira kugadzirwa muno, uye kuti veruzhinji vashandise zvinyoreso zvajairwa kushandiswa neveruzhinji, sezvo achiti havavimbe nemapepa anoshandiswa pakuvhoteswa anobva kunze aya, ayo avanoti anogona kushandiswa kubirira musarudzo. Asama ichigumba vati mapepa ekuvhotesa mapepa anogadzirwa neunyanzvi hwakakomba hunotarisirwa kuti hunogutsa zvinotarisirwa pose panoitwa sarudzo.
Zvinhu zviviri zvamuri kutaura izvi zvinhu zvinofanira kugadzirwa neunyanzvi hwekuti zvinge zvichisvika pane imwe inonzi standard yekwaliti. Hatigoni kungotora chero bepa rese rese. Isu muno munyika yeZimbabwe hatisati taona kubva zvatakatanga kuita maelections kampani inogona kuti itigadzirire bepa iroro nekwaliti yacho inodiwa pamutemo. Zvimwe chete izvo neinki yatinoshandisa hatikwanisi kushandisa inki yemu ever sharp yemu ballpoint nekuti inonyunguduka. Ndosaka tichinotsvaga special inki nekuti tinofanira kutsvaga inki yekuti munhu haakwanisi kuzovhota kairi kana kuti katatu, inki isingadzimike kwemazuva mushure mekunge munhu avhota.
Panyaya yezuva resarudzo, amai Chigumba vati zuva resarudzo richaziviswa nemutungamiriri wenyika kana gwaro revavhoti rapera kugadzirwa, vachiti zvose izvi zvinofanira kuitwa pachitevedzerwa wobumbiro remutemo yenyika.
Purezidhendi venyika ino ndivo chete vane kodzero zvichibva mubumbiro remutemo rekutaura zuva ravanoda ivo kuti ndiro zuva remaelection. Saka kana dai mukanzwa ini ndikataura kuti maelection ari musi wakati, kana deputy cheva magadi kana makomishina akataura kuti maelection ari musi wakati, garai makaziva kuti zvavataura handizvo nekuti president chete ndivo vane kodzero yekutaura date re-election.
Pasi rose rakatarisira kuti rione mafambiro achaita sarudzo dzemuZimbabwe, sezvo dziri kuitwa kekutanga vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiri kukukwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti North Korea pamwe nokutengeserana ndizvo zvichange zviri pamusoro pehurukuro yavachaita nemutungamiri weChina vaShi Jinping. Vaviri ava vachaita hurukuro parunare. Tsamba yakanyorwa pachishandiswa zita remumwe mukuru mukuru wechikwata cheTaliban iro iri kukurudzira runyararo muAfghanistan. Tsamba iyi iyo inoshoropodzwa nevatungamiri veTaliban semashoko emanyepo yakasainwa nemukuru wevatongi vematare edzimhosva muchikwata cheTaliban vaMawaiwi Abdul Hokom. Governor we Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti banga ravo riri kuendesa mari inosvika mazana mana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora pazuva kumisika yefodya, kunyangwe hazvo paine kugunununa kwakanyanya kubva kuvarimi kuti mari iri kunetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vari kuchema-chema nerekuti kunyangwe hazvo RBZ yakavavimbisa madhora mazana matatu pavanenge vatengesa fodya, mari iyi haisi kuwanikwa mabhanga ari pamisika yefodya. Misika iyi inosanganisira Boka, TSF, Premier neMashonaland Tobacco Company. Varimi vefodya vanoti mabhanga dzimwe nguva kana achivapa mari anovapa ari mabond notes uye ari macoins chete. Asi vachitaura nebepa Naure Herald vamangudya vanoti mari yavari kuendesa kumabhanga ari kumisika yefodya inokwana kupa varimi churu chimwe chete nemazana mashanu, mari inoita madhora mazana matatu pazuva. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika kumusika uyu munongedzo wekuti dambudziko rekushomeka kwemari richiri rakakomba munyika.
I think it's rungo tirakidza kudzamu hwedambudziko ratinaro in terms of availability yemari muekonomy, kuti mafarmers etubako haasi kukwanisa kunge achipiwa cash nemabhanga. Saka I think zvirungotirakidza kuti dambudziko remari munyika rungoramba richienderera pasina solution in sight.
Fodya ndiyo inounza mari yekunze yakawandisa munyika zvekuti kukanganisa varimi ava kuzvisikira moto muziso.
Tobacco ndiwo watingati musimboti uye one of the mainstays in terms of nyaya yeforex generation. Vanofanira kunge vachiprioritizwa in terms of availability yecash. Saka zvinogona kureva kuti forex management panogonange pari kuita machallenge in terms of forex management.
Vativo varimi vakaramba vachibatwa neseri kweruoko vanogona kuguma voenda kunorima zvimwe zvirimwa uye kuremerwa nekutenga zvikwanisiro zvekurimisa mwaka unotevera.
Zvinokanganisa especially mapreparations mwaka unenge uchiuya uyu. Nekuti munoziva vazhinji varima ava vari kumaruva hakwanisi kunge vachishandisa zvinhu zvakaita sana plastic cash probably apart from nyaya dzemobile money. Saka vanenge vachida cash nekuti kumwe kwavanenge vachiri kuwana zvavanoshandisa mukurima vanenge vachidemanda cash mainputs.
Mutauriri weTobacco Industry and Marketing Board vaIshe Unesu Moyo vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo vasinei nechekuita nekubhadharwa kwevarimi kana vatengesa fodya, vari kuvakurudzira kuti vavhure mabhuku kana kuti maaccounts kumabhanga kuitira kuti zvive nyore kuti vawane mari.
Isusu patinotanga nokugumira ndepanoya murimi nefodya vanotanga kupatipa maestimates kuguka kuregista, then tinenge tichivakungakurudzirawo kuti ngavange vaine mabank accounts kuitira kuti vasazononokerwa nemaprocesses okuti vange vachiwana mari yavo. But once mari yabva kuflow yava kubank, izvo zvinenge zvava basa reRBZ kuona kuti varimi vawana mari dzavo.
Vamoyo vativo mari iri kutengeswa fodya mwaka uno yakati kwirirei kudarika gore rapera.
Chitarisa fodya yaitengeswa mwaka uno uyu panguva imwe chete yakawanda kupinda yakanga yatengeswa last season. Uyewo ndichitarisa maaverage prices, kuti average price yedu yezvino iri $2.86 per kg inova yakawanda kupinda yange iripo mwaka wakapera $2.72 per kg. Saa zvino tiratidza kuti mwaka uno unenge uri nane in as far as kuvarimi vachinge vachiwana mari yakati kupfumukei.
Tavabvunza kuti fodya iyi iri kutengeserwa kunyika dzipi.
Fodya yedu iri kunyanya kuenda kuChina, mwoyo iri kuenda kunana South Africa nedzimwe nyika, but China ndo iri pamberi kunyaya dzekutenga fodya iri kurimwa muZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekutadza kugadzirisa zvinhu kumaindustries uye kugadzirisawo nyaya dzekurima ndiyo iri kupa kuti Zimbabwe itadze kuwana mari yekunze inodiwa kuti inge ichiita mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Vadzidzisi vakawanda munyika vaenda kubasa zvichitevera nhaurirano dzakatangwa nezuro dziri kuitika pakati pemasangano yavarairidzi nehurumende. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Zvikoro zvizhinji mumasvingo zvakaita serunyararo primary, Christian High nendarama high school, vadzidzisi vange vari pabasa nhasi vadzidzisa vana vakabhadhara mari yechikoro sezvo vazhinji vadzoro vachinji vatange vabhadhara mari dzechikoro. Mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe PTUZ vatakafira zvovo vati ratidziro yavo haina kuzoita sezvo hurumende yakazobvuma kutaura navo nezuro, asi vati hurumende ikaramba pakuita zvavanoda kutanga muvhuro svondo rinouya varayiridzi vanenge vokanda mapadza pasi.
Dambudziko riripo nderokuti isuo hatina kuwana time yemobilization, plus pataida kuti tanga strike nazvo zvakanaka, asi hazonetsa chete ndechekuti nezuro hatina kuwanikwa tichitaura chimwe chete chekuti tinotaura sefozeu. Takazowanikwa vamwe vedu vari kupi? Vari kuapex council. Zvakazodiluta hondo yedu pataita kutaura naemployer zvikuru sei vamubengeki vachiti vanhu venyu vari kwese kufozeu nekuapex council. Pazvatiringotaura ndezvokuti hurumende nezuro ndo payakatanga engagement nesu sefozeu makore ese matinguva iyi yanga ichiramba. Saka takaona sokuti zviri nani timboipa mukana kuti musi wa 14 inenge yagadzirisa zvinhu. Saka nguva iyi tiri kuishandisa for mobilization process. Kana hurumende yauya nezvinhu zviri nani zvinopfuura pa 10% ikasvika pa 40% musi wa 14 tinovatenda. Vakatadza tingokurudzira varairidzi kuti hondo yedu iri kuindira mberi, ngavashandise mazuva yaasara kuti mobilize kumobilize. Ende uyezve kana takawanda hatifani kutya kudzingwa, nekuti tinongodzingwa sei takawanda vanozovawane pevamwe varairidzi vanopinda muzvikoro kuti
hurumende yakati inokwanisa kuwedzera vadzidzisi mari nechidimbu 10 kubva muzana, asi vadzidzisi vanoti vanoda zvikamu makumi mana kubva muzana, vakasawana izvozvo vanoramwa mabasa. Sangano reFederation of Zimbabwe Educators Union rati richapedzisa kutaurana nehurumende mumazuva mana anotevera. Sangano iri ratiwo kana hurumende isina kugadzisa zvichemo zvenhengo dzaro, varayiridzi vanoramwa mabasa kutanga musi wemuvhuro svondo rinouya. Zvichakadaro, vabereki munyika yose vari kuchema-chema nekuti vana vatadza kuita zvidzidzo zvavo zvichitevera kudzingirwa mari yechikoro. Vabereki vakawanda vanoti vari kunetseka neupenyu sezvo mari iri kunetsa kuwana munyika. Ambuya Abhibha Muchinjikwa vanoti vazukuru vavo vavanochengeta vadzingwa pachikoro cheChristian asi ivo vasina mari uye vari mubishi rekutsvaga mari iyi.
Vana vadzingwa zvishuwa kuchikoro mukana wokuwana mari kwezvinhu asati tavanawo.
Christian
yadzingisa ichangotanga nhasi vabva yatodzingwa zvokutoti izvo zvazambotaura navo patauya pano kundobvunza mwana ndokuudza kuti masara musina kana munhu mukilasi. Mari yacho teteaiwanapi nguva nenguva? Tina vana vari kuprimary vazukuru sei tisakura hedu tombotsvaga tombomirira mbotumirwa kuti vedu vekuno hatisina mari chititumirai vozotitumira. Apa mwana anenge akagara ndokuna kundopa dheti rokuti musi wakati. Kana dheti racho zvikasvika iroro mwana asati abhadharwa unodzingwa mari yapamwe inenge isati yasvika. Ndongova munhu wokungokumbira kana vakatokona kuti kuziva kuti tava ndovokukumbira.
Vanorwadziwa kuti zvikoro zviri kutadza kutevedzera mutemo wehurumende wekuti hapana mwana anodzingirwa mari yechikoro.
Izvozvo zviri kutinetsa zvikuru pakuti hurumende mutemo wayakaisa ndokuti vana havafaa kudzingwa paunoenda kuchikoro especially zvainge zuva rokutanga. Saka isu tiri kuona sevabereki zvinhu zvacho zviri kutinetsa, tisi tunechimirira dzimba, rendi dzechida kubhadharwa, mafees acho iwo anenge akatimirira. Saka dai vaigona vatipawo kana imwe payment plan yekuti vana vakwanise kuenda kuchikoro vasadzingwa zvavo.
Mukuru webazi rezvedzidzo mumasvingo vazedias tiga varamba kutaura nestudio 7 nezvenyaya yekudzingwa kwevana vechikoro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mukwata uko vanga vachishanya. VaMnangagwa vanonzi vakurudzira zvizvarwa izvi kuti zvidzoke kumusha kuzobatsira kusimudzira hurumende itsva. zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro gore rapera. Vari mukata vamunangagwa avo vari kutarisirwa kusvika kumusha mangwana vakasaina zvibvumirano zvakati kuti nehurumende yomukata. Vamunangagwa vanga vachiperekedzwa nemakurukota anosanganisira remari vaPatrick Chinamasa, rezvekurima vaPerence Shiri nerezvezvicherwa vaWinston Chitando, avo vakaitawo misangano nemakurukota emukata. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Chiri kudikwa muZimbabwe panguva ino ndechekuvandudza upfumi, asi kuti tivandudze upfumi hwenyika pangava pangadiwa mari yekuti zvese izvozvo zvinge zvichiitika. Pangava pangadiwa mainvestments ekuti izvozvo zvisinge zvichiitika, nekuti changa chakasarira mainvestments. Tikatarisa nyika yakaita seQatar, ingava nyika ine upfumi hwakakura chaizvo. Nyika ine GDP ingangosvika kana kuma170 kana kuda kunosvika kuma200. Saka kufamba kuri kuita mukuru wenyika nagavena kudana Minister of Finance inyaya yekunotsvaga kuti vangakwana papi pahomwe yeQatar.
Iyo nyika yeQatar yakambomira sei munyaya dzezveupfumi nezvimwe zviwanikwa?
Ndakatarisana neQatar ndingati ini chii chavangada munyika yakaita seZimbabwe. Qatar tikatarisa upfumi hwavo kuti hungava hwakabva papi, upfumi hwakabva kumafossil fuels. Saka kubva kwakaita upfumi kumafossil fuels weQatar ikabata upfumi hwayo zvakanaka, ine experience nenyaya dzemafossil fuels iwayo. Pawodrese zvaakuitika ndezvekuti taakubva panyaya dzemafossil fuels tichiinda zvaakutanga kunofezwa out, kune mashoko anotauririka panyaya dzemafossil fuels. Kuzonosvika mberi uko nenyaya yemaclean energy, tinenge tisina nyaya dzakanyanya dzemafossil fuels. Asi nyika dzichakasaririrawo dzakaita sana Zimbabwe, tine mafossil fuels akawanda, atisati tagona kuti tinge tichiva tinobatsirikana nawo. Saka tine mainvestment akakura anakuo, tine mainvestment akakura ari pasapa pamwe chete.
Avo vanga vari muongorori wezveupfumi vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Yes. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare reNational Assembly rozeya kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo uye chibvumirano chemapato ezvematongerwo enyika chekuita sarudzo dzakachena. Mapato ezvematongerwo enyika nhasi aratidza kusafara nenguva shoma yakatarwa neZEC kuti veruzhinji vakwanise kutarisa mazita avo mugwaro revavhoti. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nezvizvarwa zviri muKata uko vanga vachishanya. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitirwa pasocial media navateereri veStudio 7. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumire kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.